Ma-election eZimbabwe kuvamla 2000, 2002, 2008 kunyanya, ne-2018. Mauto anga achipomerwa mhosva yekunzi vanoshanda nezami vachiita zvesarudzo. Saka kuti Mauto asaonekwa achiita basa iri, vakandotora inonzi Forever Associates of Zimbabwe kuti iite basa rero. Asi Forever Associates of Zimbabwe ine Mauto akaritaya, ine Mauto mamwe anenge achiri pamabasa, ine vasori vakaritaya, ine vasori vanenge vachiri pamabasa. Asi chitungamirwa nevasori. Ndoti kana mukatarira mashandiro ayaita, hakuna civilian organization munyika muno inokwanisa kudiploya vanhu vayo nyika yese sezvakaitwa nefazi. Izvezvo zvinokwanisa kuitwa nevanhu vane vane rutsigiro rwemauto nevasori.
Asi zvinosiya papi chimiro checentral intelligence organization, chimiro cheZANU PF pamwe nechimiro chenyika?
Chimiro chenyika ndochingangokanganiswa. But kuti kwanzi ZANU PF chimiro, ZANU PF chine chimiro chipi? Vamwe vese vamataura havana chimiro nokuti ndohunhu hwavo. Chimiro chetinotiira chimiro chenyika nokuti nyika haisi bato rezvematenderwo enyika.
Pane chingaitwawo here nevanopikisa nemashandiro efazi?
Aiwa, tinokwanisa kuitwa nevanopikisa kubudisa vanhu ava vanoita zvinhu zvifatiri. Kuti anoita zvinhu zvindiniki, anoita zvinhu zvindiniki. Not only that, kuindawo kumapato akafanana naStandard vachitaura vachipa uchapupu huri pachokwadi hunoumbowo, ndio zvinoita kuti vanhu havarege kuita kwavo nokupublicisa mumanewspaper kuti vanhu havanodai vanodai vanodai, nokutaurira pasi rose nokuti opposition haikwanisi kusunga munhu. Opposition haikwanisi kuzvistopa zvinoita, asi inokwanisa kupembedza nokuisa pajekerere kuti vanhu havazikani kuti zvinhu zvavanoita hazvisi pamutemo wemaelection, hazvisi pamutemo wenyika. Ndo zvavanokwanisa kuita izvozvo.
Pane zvingaitwa here kuti boka rinotungamira sarudzo ringe rakazvimirira?
Pane zvinofanira kuitwa. Tarirai sarudzo dzinoitwa muSouth Africa. Mambodzwa kuti ani yeSouth Africa iri idei? Mambodzwa kuti South African policy kana vatori vayo vanopindira vachitapura ANC. Saka zvichiitwa muSouth Africa ndo zvinenge zvichitarisirwa kuti zvisikewo muno. Zvinoitwa nemapato muri kutaura hazvisi pamutemo. Kana mukatarira muZambia, vakaita sarudzo dzavo asati namodzwa kuti ani yanga achitapura chinema. Saka kuti sarudzo dzemuno dzikwanise kuitwa pajekerere. Kuti muZimbabwe mukwanise kuti yatinoti pachirungu democratic breakthrough inotoitika kana vanhu vechiuto, kana vanhu vechisori, vasori, mapurisa, kana tingati the securocrats, kana kuti representative apparatus inofanira kunge ichioperata zviri pamutemo sezvinotaurwa neconstitution yenyika, sezvinotaurwa neZimbabwe Defence Act, sezvinotaurwa nethe Police Act, kuti vasapindira mumapartisan. Izvezvo ndozvinokwanisa kuti nyika ite sarudzo zvakanaka.